Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikumi 18/2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende yeZimbabwe inonzi yanyorerana chimwe zvechibvumirano neimwe kambani yemuAmerica kuti ibatsirwe mukubviswa kwezvirango zvakatemerwa vatungamiri venyika neAmerica. Pakupera kwesvondo, rofu rechingwa rinonzi rakakwira kubva pamadhora matatu ane masendi makumi mana richienda pamadhora mana ane masendi makumi maviri nemashanu. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yeZimbabwe inonzi yanyorerana chibvumirano chemari inosvika miriyoni imwe chete pagore neimwe kambani yemuAmerica inonzi Avenue Strategies Global kuti ibatsirwe kuti ibvisirwe zvirango zvakatemerwa vatungamiri venyika neAmerica nenyaya yekutyora kodzero dzevanhu. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaSpusisi Womoyo ndivo vakamirira hurumende yeZimbabwe pachibvumirano ichi. Chibvumirano ichi ndechechipiri chanyoreranwa neZimbabwe nemakambani emuAmerica nechinangwa chimwe chete sezvo yakanyorerana chimwe chibvumirano chezviuru mazana mashanu nekambani yeBallard Partners. Hatina kukwanisa kubata vamwoyo kuti tinzwe zvizhinji sezvo nhare zvimbozha yavo yange isiri kudavirwa. Tatumirawo mibvunzo kune munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana avo vati kunyorerana zvibvumirano zvakadari zviri pamutemo uye zvinoitwa nenyika zhinji. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvotongerwo enyika vari kuSouth Carolina vaPromise Sunday.
Urongwa wakadai mukoma madhone zvichishanda tunoona ingori confusion iri kuitika nehurumende yedu kwatingati kuya kupererwa nekuti vanhu vavari kushandisa ivavo vanhu vari very questionable vane makarakta ekuti ukataura zita rake muno muAmerica vanhu vose vanotiza ndo vanhu vari kutsvagwa nezanup f kuti ivabatsire kuzvichenura. Saka handione pane chinobuda kana pane chinoshanda paurongwa hwakadaro. Mari yavari kubhadhara mafema akadai so inosvika $1 million haisi mari yatingati nyika ingape consulting firm kuti itraye kubvisirwa zvirango. Zvirango zvinenge zvine zvakatarwa zvinoda kuti zviitike kuti zvirango izvozvo zvibve. Hazvidi kuti mubhadhare mari kuti pawane munhu anoda kuta zvezvitsotsi zvebackdoor kuti zvirango izvozvo zvibiswe.
Asi munoona here imi dare recongress remuno muAmerica neresenate vachitambira kurudziro dzenge dzichibva kumakambani aya?
Handione zvichimboshanda baba nekuti makambani akaita sekambani iyoyi Avenue Strategy yaLodensky ikambani inotoshoropodzwa zvikuru kwazvo ende inototi ikangowanikwa ine zvairi kutaura inowanikwa ichitsoropodzwa nemunhu wose. Saka handizive kuti hurumende yedu iri kumbofungei kana ichitora mari ichipa kuvanhu vakaita sana Lodensky awa kuti vavabatsire lobbying. Mucongress macho chaimo chaimo vatori vanhu vakatorwa blacklisted already kuti vanhu vakadaiwo makambani akadai hatiteereri. Saka hapana chinombowanikwa chichishanda pane zvavari kuedza kuita izvo.
Tichitarisawo nemamiriro akaita upfumi hwenyika kwamapromise, mari yakadai inobva kupi muZimbabwe?
Mari yakadai baba hatitombozikana kuti tizive kuti vari kuiwana kupi zvinototinetsa nekuti pese patatarisa ikonomi yedu yemuZimbabwe yakagwadama. Zvipatara hazvina mishonga, vashandi vari kutadza kubhadharwa, nyika haina magetsi. Magetsi anouya na 1 o'clock pakati peusiku odzokera na 4 o'clock makuseni kuita kunge muroi. Nyika inoshaiwa magetsi. Magetsi anouya semuroi anouya kuma midnight achienda kuma 3 o'clock dzemakuseni. Saka nyika haina mari baba. Hamuna mari munyika. Kuti tinzwisise kuti vari kuwana kupi mari dzekuhaya majeti vachiita sei. Vane maprivate ndege dzinotohaiwa dzinogara dzakapakwa kunzi yakahaiwa iyi yakapakwa panapa kunzi kana tazoda kusumuka in 2 weeks time tozongoflyer. Kuti tinzwisise kuti mari idzodzodzo dziri kubva papi zvinotonetsa baba. Tiri munguva yedima munyika yedu.
Vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika vari kusouth Carolina vapromise Sunday vange vari parunhare kusouth Carolina kwakare naBlessing Zulu weStudio 7. Vanhu vakawanda mukupera kwesvondo vanonzi vakashaya chingwa muzvitoro zvakawanda. Izvo zvinonzi zvakazoita kuti vamwe vezvitoro vakwidze mitengo yechingwa nezuro muvhuro. Vakataura neStudio 7 vakawanda nezuro vanoti chingwa chakakwira kubva pamadhora matatu ane masendi makumi mana chichienda pamadhora mana ane masendi makumi maviri nemashanu parofu. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti kunetsa kwemari yekunze kune vanobika chingwa ndizvo zvimwe zvinogona kuva zvinokonzera kuti chingwa chishaikwe uye kuti mutengo wacho ukwire.
Chokwadi kubva nemusi weFriday kusvika pari zvino tambeti tichiti hachisikwani kwamashopu. Tirikufungidzira kuti mutengo wechingwa unenge wakwira kana kuti uda kukwira nenzira dzatoona zvichiitika kuti vanogadzira vasati vakwidza mutengo panomboita kashotage mbishana. But tachinzwa zvakare kuti iro gorosi kana kuti witi inoshandiswa inenge yakati shomeke munyika. Saka tingi tirikutopona nekuimporta witi. Saka makoste kusvaga foreign currency nekuzo nge vachiimporta I think ndozvino zvinoita kuti chingwa chikwire semanzwira atirikuita.
Tiri kuonawo vamwe vari kuuyisa madande mutando umu kuti rofu rimwe chete raakuita $4.25 RTGS. Changa chiita mari chingwa?
Hey, chachiri kuma $3 something kana chiri kurangirira zvakanaka. Saka chakwira nemajini yakati kure kana chakunzi chapa $4.25. But zvatiri kuona zviri kuitika muzvitoro ndezvekuti zvinhu zvizhinji zvinenge kukwira almost on a daily basis. Zvokuti hazvishamisi kuzonzwa kuti even kana svondo rinotevera here chinenge chakwirawo zvakare. Nekuti zvizhinji zvinongoadjasta. Tiri kupinda masupermaketi tiri kuona vakomana vanenge vachiadjasta mapurice. Saka I think ndodambudziko raamo munyika kuti zvinhu zvaangokwira almost on a daily basis.
Pane vamwe vari kuti vanhu ngavasangonyunyuta kuti mutengo wechingwa wakwira nekuti kana uchichitenga neUS dollar hapana chinenge chashanduka.
Ichokwadi kana wakada kuconverta mutengo wechingwa into maUS dollar into real value hazi kunyanya kuchinja. It's almost like the same. Saka I think zvinongotiratidza zvega kuti mitengo yezvinhu muzvitoro iri kungotedzana nekudonha kuriita maRTGS dollar dzansa nema US dollar. I think izvinya kwafekta izvo zvakaita sana chingwa zvine kuti dziri kuimportwa nezvinhu zvine mainputs ari kuimportwa kune dzimwe nyika. Nekuti vazhinji vari kutowana mari yekuimporta either kazhinji vari kuwana mari iyoyo public market. Interbank haisi kukwanisa kunge ichiprovida foreign exchange inodiwa nemakambani kuimporta zvinodiwa kuimportwa.
Ndezvipi zvimwe zvamungatauravo kuti zviri kushanduka zuva nezuva mitengo?
Tingati zvinhu zvigadzirwa zvese hazvo tichikuona mitengo ichishanduka nenguva isipo almost on a very regular basis. I think zvango systemic zvangobata the whole economy maeconomic sectors ese zvavo.
Mukushayikwa kwechingwa ndezvipi zvamungati vanhu vangaitawo atingati maalternatives?
Maalternatives hungaripo but kune vanhu mumadhorobha I think panoita dambudziko. Asi kumanisha vagara vatonyanya kudya zvavo chingwa. Vane mambaira, vane madhumbe, vanogona kuita poriji. But mataundi maudandiza anenge ari mashoma kuti vanhu vakashaya chingwa flower yacho kazhinji kushomeka kwechingwa nomali kunowanzo kufambidzanawo zvakare nekushomeka kweflower. Dai flower yanga achiwanikwa nemutengo uri nani vanhu vaigona kuita zvingadzirwa zvinobva muflower, but idambudziko hombe. I think vazhinji vanenge vakutongoti either vakuskipa mameals or vangotisadza makuseni, sadza masikati, sadza manheru, or vanodya makuseni masikati havazozivi. But zvinhu zvinei zvisiri normal zvinogona kukanganisa pano yevanhu. Sakagara pano tinetsei apa.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumabepanhau anhasi. MuHerald, dare redzimhosva radzika nzira dzinofanirwa kutevedzwa mukubvunzurudzwa kweavo vanoda kuita makomishina eZimbabwe Anti-Corruption Commission. MuChronicle, mune nyaya yokurwiswa nemabhemba kwaitwa umwe mutengi wegoridhe mune imwe imba muBulawayo. Vanhu vana vakuvadzwa pakatorwa madhora eAmerica anopfuura zviuru zvitanhatu, zvikero zvekupima goridhe nemari yemaRTGS. MuDaily News, gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri vanoti mauto achapindira kana pakaita kuratidzira kunokonzera kusagadzikana munyika. New Zimbabwe inotaura pamusoro pekurohwa kwaitwa Ishe Chivero vekuNorton nechizvarwa chekuChina kuchinzi Ishe Chivero vakange vakumbira kuti kambani yekuChina iyi ipe vanhu vaIshe Chivero mabasa. Chasvika chikamu chiya chatinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Hello paStudio 7, makasimba here vashamarari veStudio 7? Kuno tinofara hedu. Vana veZimbabwe tarwadziwa. Ndiripo pakuda kukurudzira kuti vamunangagwa. Dai vasiya tsika yavari kuita, dai varegera havo, dai vagona kutaura kutaurirana navaNelson Chamisa kuti vagadzirise ikonomi, nekuti mamiriro akaita zvinhu munyika anorwadza. Zvinorwadza, shuwa kutiza nyika chiuya kuno tichitambura zvakare. Hatina rusununguko. Zita ndinoitwa Raymond, ndiri kuno kuBotswana.
Halo Studio 7 Masterase, ndiri muno muPretoria South Africa. Zimbabwe kutambudzika. Zvatiri kuona zvinotoita zvekuti garwe hapi wani sei ichiti gare ape, garwe haana kuwina maelections. Munangagwa akariga maelections, aakahwiniswa, aakapiwa kunzi iye ahwina, iye asina nekoti. Uchekutanga chechipiri, garwe ari kuuraya vanhu. Zvaita kuti vana vezimbabwe vatambure, vatambure nekuti vaka garwe ndi akaplaya masanctions muZimbabwe. Zimbabwe rumudzina asi muZimbabwe, Zimbabwe mawani masanctions. Ndi garwe akama apply kuuraya vanhu. Izvozvo zvinoita zvinoita kuti nyika ipiwe masanctions. Kutikora kudziridza vanhu zvinoita kuti nyika ipiwe masanctions. Mwama, saka garwe ndiye mukuru masanctions, ndiye anapply masanctions. So ngaabve atumbe mude panzvimbo kuti kutanga itozvo. Techipiri, havana nhaurirano dzavangaita iye nachamisa dziya dzatingati dzingaburitsa chii. Vanogona kunyorerana zvibvumiro pasi vakapedza, but hakuna chinoita nekuti anenge achizvitungamira achona hasi, asi munhu achichiro.
Ini ndinoitwa vacho kuda kuJohannesburg, South Africa. Mashoko ava munangagwa ekuti Zimbabwe inofanira kusarudza mutungamiri wechidiki kana ivo vasisipo. Anoratidza kuti ivo vanozviona kuti ndozvofanira kunge zvichiitika. It's like a confirmation kuti ivo vakabuda muofisi nenzira dzipi kana dzipi zvazvasingazivi. Vanhu veZimbabwe vanofanira kutsigira munhu akaita savachamisa. Vanozviziva izvozvo.
Shamari West Studio 7 ndo itwa beloved taringa ndo kwasa imose kwa muriko kwa America. Inechi mwono wangu ripanyaye mapurisa ya rungu usara sara maronda. Andizi yangu kutu mapurisa ya wane maritza warupi weleji extra or what, but pa reality ndilo ziwa kutu these people, they are aiming the same money yukupia wangu civil servants is. Ende mariyo aina chiri kutenga. Imari show money. Recently my soldier zakato ramba maridzo dzodzi sangwaro ngapiwa dzodzunzi oyi maridzi ma peanuts tharadzo convert us some US dollars maridzo dzodzi zotambira ma 20-30 US dollars o 40 kana yato 16 aina yepana mari kufura ipapo. So kana uchitora mari yakadaro chipa munhu baba pane mhuri kuti ndo mari inyo kushandisa mwedzi wese ena unorova ivanhu ena unchikidzira ivanhu zvinobatsirei vazimbabwens acho takada kutasa vanhu tinonyasa kutorwira kuti vave vanoona upenyu hwakanaka ndeivoyo vamacivil servants ndo vanotambira mari dzakadaro pari unotoona ndopo vanotouya vachitothreatena vachitotyidzira vanhu kuti please don't do that. What zvinobatsirei? Section 59 yedu yeconstitution inobvumira kuti vanhu vaimbake into a peaceful demonstration. So let the people speak, let the people for their grievances go kuri waone kuti taneta nazvo zvikuitika munyika yedu Zimbabwe zvichabatsire zvatendangu.
Makadini Studio 7 ini ndoitwa ranganai regai nditaure pane dambudziko rinokonzera kuti zvinhu zvitiomere. Kana zvatiomera totanga kushoropodza hurumende. Chiri kunyanya kukonzeresa semuenzaniso. Kana muti ukadyiwa negonye, ngatiregei kunangana nenzvimbo yauri tichisiya iro gonye racho riri kurya muti. Zvakafanana for example kuomerwa kwatiri kuita, munhu wese waomerwa, asi zvataomerwa manje tava kunangana nehurumende, asi tichisiya opposition iyo iri kukonzeresa kuti zvinhu zvitiomere. Vanhu vari kukwidza zvinhu maererano nekufaitira opposition iri nyaya yekutivenganisa nehurumende kuitira kuti zvitiomere. Munhu akaomerwa haachatarisi kuti chakonzeresa chi, unongonangana nehurumende kuti hurumende yakonewa. Asi zvichibva neopposition party.
Yebwa chamarari Studio 7 ini ndinoitwa Malenzo paMozambique pano apa. Hurumende dzanopepi yazvikorera dai yarigera yasiyana nazvo pachiri padhuze kuti hei anhu muzimbabwe ashupika taakurye nhoko dzezvironda. Tine shungu maninji yekuda kushandirawo tiri kumba, but hei kumba kwacho hakusi kushandika, bhondi racho roramba richindodonha. 2kg yeshuga kuti 15 bhondi shuwa here tiyaichamwikiba. Unotochiti akomana munangabo wazvikurira ngaape chamisa chimuti. Chamisa ndiye wagara akaandohwina akandomubira hake bati ngaape masimba chamisa. Kamwe zvikapuwa achamisa masimba pamwe zvinoite zvirinani zvinonaka, ende zvinotonaka kuti zvinoite zvirinani bazvinonaka. Kwete idhi haidhi wazvikorera ba, idhi hatisi kumbomuda ba, hatisi kumbomuda. Munhu wese hapana urombonakirwa ndizvo muzimbabwe ba. Zvatishatira manhu hei, nyari kunze kwenyika iyoyo hei, masangano akamira anomirira anhu hei, itai kuchitoonawo tashatirwa manhu.
Avo vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Isu tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Itai mameseji enyu kuti ave mapfupi uye muedzawo kutipa mazano ekuti zvinhu zvingafambiswa sei munyika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova mutungamiriri weEgypt vaMohamed Morsi vakangodonha vakafa nezuro vari mudare redzimhosva mavakange vachitongwa. VaMorsi avo vange vave nemakore makumi matanhatu nemasere vakave mutungamiriri wekutanga kusarudzwa nekuvhota muEgypt asi vakazobviswa pachigaro nemauto. Hurumende yeNigeria inoti mabhambi ange akasungirirwa pamuviri yevanhu vatatu aputika akauraya makumi matatu evanhu, vamwe makumi mana vakakuvara mudunhu reBono. Hurumende inoti izvi zvaitika mumusha weKoduga apo vanhu vange vakaungana vachinwa vachiona mutambo wenhabvu paterevhizheni. Varwi vanopurikidza mwero veBoko Haram ndivo vari kufungirwa kuti vaita izvi. Vana mazvikokota vekuPakistan nevekuAmerica vanoti dzimwe nzvimbo dzave kunyura mudunhu reBaluchistan pamusaka pemvura yakawanda iri kutorwa pasi pevhu nezvibhorani. Nyanzvi idzi dzinoti ivhu riri kunyura zvinoita 10 remasendimita pagore uye dzimba dzava kutsemuka. Dunhu reBaluchistan harinai mvura yakawanda, izvo zvinokonzera kutorwa kwemvura yakawanda pasi pevhu. Makateerera kuStudio 7 anemi muchirongwa Tanonoka Wande ndiri muWashington DC. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mukuru wesangano reDecember 12th Movement vaRandolph Sims, avo vaizikanwa muZimbabwe saColtrane Chimurenga, vakaradzikwa paHarare Provincial Heroes Acre nemusi weMugovera. VaChimurenga vaive mutsigiri mukuru weZANUPF kubva vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachiri kutonga. Vatsigiri veZANUPF vaifarira nokurumbidza vaChimurenga. Mutsigiri weZANUPF vaFrank Guni vanoti Coltrane Chimurenga anokodzera kuradzikwa pakaradzikwa mamwe magamba eZimbabwe pamusoro perutsigiro rwaaipa bato reZANUPF. Asi vaimbo vakapteni muZimbabwe National Army Chief Chirandu vanoti kana munhu ange ari sawira werimwe bato rezvematongero enyika hazvireve kuti igamba renyika yeZimbabwe. Chief Chirandu vaudza Studio 7 kuti murume uyu haana chaakaitira vanhu veZimbabwe, uye tinofanira kuchenjerera kuti tisati munhu wese wese igamba tichisiya magamba chaiwo eZimbabwe. Tabata Chief Chirandu kuti tinzwe maonero avo.
Asi nyaya iripo ndeyekuti pane shoko rokuti pane here chinganzi vana veZimbabwe vane chavanacho kana kuti chavanoita kunge vanokwereta kuna muchakabvu Comrade Coltrane Chimurenga. Inini sokuona kwangu handina chero chipi zvacho chingava chinganzi vana veZimbabwe vane mungava nemushakabvu, nekuti hatina zvatinoona sezvinonge zvinobatsira kana kuti zvakanyanya kubatsira vana veZimbabwe pakuva munhu aimira nemusangano weZanu. Tine vanhu vatinawo pakati pedu peZimbabwe munyika yedu vanofungidzira kuti vakanzwa kuti ZANUPF tatotaura nyika yeZimbabwe. Saka zvaanga achiitira Comrade iwo Comrade vatisiya ava Coltrane Chimurenga zvavaiitira kuZANUPF pati nesapoti yavanga vainayo nezvikonzero zvavanga vanazvo hazvisirizvo zvingagona kuti zvidzi zvinoita kuti vana veZimbabwe vaone kukosha kwake, nekuti ZANUPF haisi nyika yeZimbabwe. Nyika yeZimbabwe vanhu vari munyika. Vanhu vemunyika hazvireve kuti vese vanofanira kungochitedza pfungwa dzeZANUPF.
Kuradzikwa kwakaitwa vaColtrane Chimurenga paHeroes Acre yeZimbabwe kune kodzero here?
Mr. Wande, vaColtrane Chimurenga vanga vasina kukodzera kunge vakaiswa paProvincial Heroes Acre yedu yeZimbabwe. Nekuti zvese zvakaitwa izvi zvakangoitwa zvichitevedzera divi rimwe chete rinova reZANUPF. Harisi gwara rinoita kuti ruzhinji rweZimbabwe rubatsirike kana kuti ruone kukosha kwezvaitwa, asi kuitwa kwakangoitwa zviya zvokunzi munoitei, munotidii even kana taita zvataita izvi, munotiitei, hapana zvomunotiita. Ndiko kunonzi kudya zvavadiki nokureba, kusimukira nokureba nokutsika vadiki. Hakuna zvandinoona zvinobatsira pane zvakaitwa izvozvi, nekuti zvinhu zvakangoitwa kuda kuchinja kudiveta kuchinja maonero nefungwa dzevanhu nokuona kuri kuita vanhu zvinhu zviri munyika zvinhu zvakawanda zviri kukanganisika zvatinoona zvataifungidzira kuti hurumende ingadai ichipa attention kune zvinhu izvozvo kune zvinhu zvakawanda chaizvo saka tine mapriorities tine zvatinofanira kunge tichimhanya kunge tichigadzirisa munyika asi zvinhu izvozvo hazvisi kugadziriswa asi tichiona chiitiko icho chichi chitori nemari dzakatoshanda dzinogona kunge dzaitokwanisa kubatsira zvimwe zvinhu zvakakosha munyika asi mari idzodzo dzakashandiswa kuviga munhu akabva kwaakabva kunyika yekuamerica tinei naye isusu hatinei naye isusu kuti vacoutrain vanga vasingadeserve kunyange vakadora zvavo kuti ndoda kunovigwa kunyika yezimbabwe hazvina mhosva chisingaiti hachiiti chinongonzi chido chako ndichocho asi hatikwanisi nekuti tine zvakawanda zviri kutinetsa munyika yedu yezimbabwe pari zvino zvatakatarisana nazvo
vaimbova captain muzimbabwe national army chief Chirandu vachitaura vari parunhare kujohannesburg kusouth africa nestudio 7 Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Hurumende yeZimbabwe inonzi yanyorerana chimwe zvechibvumirano neimwe kambani muAmerica kuti ibatsirwe mukubviswa kwezvirango zvakatemerwa vatungamiri venyika neAmerica. Svondo rino richitanga, rofu rechingwa rinonzi rakwira kubva pamadhora matatu ane masendi makumi mana richienda pamadhora mana ane masendi makumi maviri nemashanu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.